Apo vamwe vaswera vachipemberera zuva rekuzvitonga, vamwe vechidiki vanoti zuva ranhasi rinovayeuchidza unhapwa hwavari kugara munyika yavo. Vakapanobata chigaro chemutauriri wevechidiki vebato reCitizens Coalition for Change, vaStephen Chuma, vanoti hakuna chinoyemurika chaitwa nehurumende yeZANU-PF kubva muna 1980.
Kubva zvatawana kuzvitonga kuzere, vechidiki vari kuona ngwavaira, vechidiki vari kunonga sosve nemuromo, vechidiki vari kungogara pamabridge vachiita zvemadrugs nenyaya yekuti munyika yeZimbabwe hamuna mabasa. Toona zvakare kuti kodzero dzevechidiki kunyanya kuti vataurewo kuzvinhu zvakaoma munyika dziri kumbunyikidzwa. Saka naizvozvo hatina chatinoona chinoyemurika pamakore ari kutungamirira ZANU-PF.
Asi mumwe wevechidiki muZANU-PF uye vari mumiriri weseke chikomba muparamende, Muzvare Chatenda Mavetera, vanopokana nemuono wavachuma vachiti hurumende kunyanya yavaEmmerson Mnangagwa iri kuedza nepese painogona kuvandudza upenyu hwevechidiki.
Iye zvino ngatitarire youth quota yatinayo yakanangana nekuti mayouth akwanisa kupinda muparlamendi. Zvakare mayouth akwanisa kuwana mikana yakaenzaniswa yekuti vakwanise kuwana mari kuti vakwanise kutanga mabhizinesi avo. Izvi tinozviona nekutanga kakaita Empower Bank. Saka naizvozvo regai titende president yedu baba Emmerson Ndamuzi Mnangagwa.
Mumwe anorwira kodzero dzevechidiki uye akambomirira Zimbabwe kuWorld Federation of United Nations Association, vaMakleo Mapfumo, vanoti hurumende inofanira kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti isarasikirwe nevechidiki vave kutidza nyika yavo vachinopundutsa dzimwe nyika.
Mayunivhesiti edu ari kuunganidza mayouth akawandisa stereki vari kugraduata vapedza, asi mayouth haana chaari kukwanisa kuzoita chaari kukwanisa kuzoita. Zviri kuita kuti manumbers edu awande emayouth ari kubuda mukati menyika. Saka tinotarisa kuti hurumende inenge yapinda panguva iyoyo iri kufanira kutoita priority yakasimbisisa kunyanya kune vechidiki, kuti toita sei kuti tichengetedze vanavo, nokuti simba ravari kuenda kunoburitsa kune dzimwe nyika iyi vakariunza muno rinotibatsira.
Sachigaro vesangano reZimbabwe Anti-Sanctions Movement, vaBenson Rutendo Matinyarare, vanoti zvisinei nekuti nyika ine zvirango zveupfumi zvayakatemerwa, hurumende iri kuedza kusimudzira vechidiki nenzira dzinoshamisa kubva payakatemerwa zvirango izvi mugore ra2001.
Nhasi uno ivo vanga vari vechidiki vakasunungura nyika yedu, ndova vatungamiriri venyika yedu nhasi. Endi nemhaka yekuti vanokoshesa vechidiki mayouth, vakaita kuti vakwanise kuwana fundo yepamusoro. Nhasi uno takatongerwa zvirango zvemasanctions zviri kuita kuti vana vemuZimbabwe vasakwanisa kunyatsoshanda muZimbabwe. Kasi nhasi uno mwana weZimbabwe anobuda nekufunda kwake achienda kunoshanda dzimwe nyika vachitumira mari yekuti nyika irambe yakamira.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevechidiki kunyanya madzimai richishanda riri mudunhu reMashonaland Central reInstitute for Young Women Development, Muzvare Glenis Changachirere, vanoti hurumende iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevechidiki dzakachengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika.
Kunyange zvazvo mugore ra2013 takaisa bumbiro remutemo idzva rinotaura musection 20 kuti vechidiki vanofanira kunge vachiparticipata vachipawo pfungwa dzavo zvakaenzana nemamwe mapoka mune zvematongerwo enyika, mune zveupfumi, mune zvekuvakwa kwenharaunda neugaro hwevanhu. Tiri kuona isusu kuti hurumende haisati yanyatsotora matanho ekuzasikidza chikamu ichi.
Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubazi revechidiki vaWeston Makoni, vanopokana nemuono uyu vachiti hurumende iri kukavira bhora mberi mukusimudzira vechidiki.
Kubvira 1980 hurumende yaisa mitemo yakati kuti inobatsira vechidiki kuti vange vachiparticipatewo mune zvekubudirira kwenyika. Zvakarewo kune mapolitechnic akati wandei anga asiko muna 1980. Nemavocational training centers atekeshera nyika achibatsira nekutraina vechidiki mubato yemaoko.
Wechidiki anoongorora nyaya dzematongerwo enyika vaLuke Chitsike vanoti remangwana revechidiki riri mumaoko avo.
Izuva ratiri kuti vechidiki ngavakwanise kuona kuti nyika ino kwayakabva yakasunungurwa nevechidiki, kwatava kuenda kwava kudawo vechidiki kuti vachitore nyika ino iende pa the next stage.
Zuva rekuzvitonga kwenyika rasvika mazuva mana mushure mekunge nhepfenyuro yeAl Jazeera yaburitsa firimu rayo rekupedzisira rinoburitsa pachena uori huri kuitwa nevakuru vakuru pakutengeswa kwegoridhe, mari yacho isingapinde muhomwe yehurumende. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.